ZANU-PF yaita musangano nhasi muward 39 pazvitoro zvepabhasera apo paungana vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 sezvakatarwa nehurumende. Musangano uyu wanhasi wanga uchitungamirirwa nakanzura wa 39 amai Ndinatsei Madzadzure pamwe nenhengo dzedistrict coordinating committee kana kuti DCC. Musangano uyu wanzi wanga uri wekuvaka mapazi emasero ebato rezanupf. Mumwe mugaro wekwabhasera vatonderai Makonese vati vashamisika zvikuru vachiona vanhu vakawanda vakaungana vachiita zvematongerwo enyika, asi misangano yakadai yakarambidzwa kuitwa munyika panguva ino. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakaisa mutemo mitsva munyika inorambidza chero mhando dzipi dzekuungana kunze kweparufu panodiwa vanhu makumi matatu chete senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Imwe nhengo yegutu East DCC vaAdmaya Masiya vati musangano wavo hauna kutyora mutemo uye wanga uchitevedzera mirau yecovid-19 kunyange vanhu vanga vakawandisa.
Mitemo yemaregulations yecovid inotevedzerwa nyaya yekuti vanhu vari kusanga varipo vakatokwidziwa kuti vaive nemamaski vakati vane maspacing yeyoyo avo vari kutenderwa nehurumende. Vanga vakatogadzikwa vari pamabhanji bhanji vachitori ma50 vakatospesana spesana vagara vakatospesana spesana vachitevedzera mitemo iri kukurudzirwa nehurumende. Musangano matotaura vanhu kuti vanga vachiita zvemaself verification neparty.
Musangano wanhasi unotevera umwe musangano waive wevanhu vanopfuura mazana matatu wakaitwa kugutu south nemusi wemugovera uyo unonzi waiva wekupemberera kukunda kwenhengo yeko yeparamende vatipupuraitogarepi musarudzo dzakaitwa muna 2018. Mumwe mugari wegood south vatitus mambo vati vave kutyira kuti vachabatwa nedenda iri sezvo vaimanikidzwa kuenda kumusangano uyu.
Panyaya yako yomunin'ina inotishamisawo nekuti sevagari vemunharaunda taifungidzwa kuti mutemo unongobata-bata kwese plus nenyaya yekuti vanorambidzwa vamwe vanorambidzwa vamwe vachibvumidzwa asi takatona motika dziya titakura vanhu vachiimba vachienda ikoko vachinzi munda munopemberera kuhwina kwandakaita asi isu sevanhu vavagari vemo taitotyawo kuti kocovid iri kunzi covid haisi kuzotibata here asi nenyaya yongoti vanhu vemumusha vanotya zvavanenge vaudzwa vanofunzwa tikasaririra tinezenge tava mavictim ezvimwe zvinoteera ndo zvakandoita kuti vamwe vakawanda vaenda asi takangoendawo hedu nekuti taingoda kuti tinoonawo kuti kochi chiri kuitika ko ichokwadi here kuti vanhu vemutemo vanga vazotyora mutemo kune kumusha kana kuti vanoona kuti isu kumusha hatizive mutemo saka ndokwavanoiva vachityorera mutemo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vatogarepi kuti vatipe divi ravo sezvo nhare yavo yanga ichinetsa kubata. Musangano wekugutu south uyu wakazoteverwa nemusangano wemasvingo provincial coordinating committee uyo wakaitirwa mudhorobha remasvingo nesvondo waivawo nevanhu vanodarika zana nemakumi mashanu. Musangano uyu waikokerwa navachristopher mutsvangwa vanova nhengo yezanupf pelitibro. Kunyange tatadza kubata vamutsvanga kuti vatipe divi ravo pakutyorwa kwemutemo wekudzivirira covid-19 nebato ravo vakaudza vatsigiri vavo kuti vakurudzire vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19.
Rambai makamira nedepartment redu rehealth neministry yedu yehealth muchiita kuti ruzhinji rukwane majekiseni eprevention ecovid. Ndiri kufara kuti muafrica dzisatove pamberi panenyaya dzevhaccine zvakabva kuna president vanoziva zvimwe zvine basi. Ukanga uite shamwari dzawakambofamba nazvo dzakakuitira zvakanaka kana masvika pamari yoipa ndiite padhuzi.
Mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwashedhehwa varamba kutaura pamusoro pemisangano yezanupf inotyora mitemo yekudzivirira covid-19 vakati studio 7 itaure nemukuru wavo assistant commissioner Paul Nyati avo tisina kukwanisa kubata pataenda pamhepo. Asi mutauriri wemdc alliance masvingo vadirect charamba vati zvinorwadza kuti mitemo munyika inoshandiswa zvine rusarura mukati sezvo nhengo dzavo dzichisungirwa kuungana kunyange dziri shoma shoma. Asi ZANPF ichisiwa ichita pamadiro.
Vakomana vezanpf maitiro avo ndeekuti havatevedzeri mitemo kusanganisira yavanenge vakagadzira ivo pachavo. ZANPF ndo inosimbiwa the ruling party, ndo inolida government, ndiye naminista wakaisa maregulations ecovid. Asi vangu vachiita kuita zvimusangano zvayo mucovid imomo vachitopfuurawo 100 asi vachiziva kuti hazvitendedwi. Isu nyangwe takaita misangano yevanhu 5 chaivo tinosungwa, chero ikatira padzimba dzavanhu chaivo tinosungwa kuenda kujerini yayo. Asi ivo havatomboteereri zvekuti kwanzi kune mutemo unoti kune covid. Wese zitiuka, they think they are bigger than the law. Vanofunga kuti vakakura kupfuura mutemo zvekuti vanouvhuna pavanongodira ivo pasina chavanomboitwa.
Chirwere checovid-19 chiri kuenderera mberi nekuuraya pamwe nekubata vanhu munyika. Vanhu 13 vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu 400 16 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vane chirwere ichi vave zviuru 402,095, uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete ne600,685. Kusvika mukupera kwemuzuva ranezuro, Zimbabwe yanga yabaya nhomba yecovid-19 vanhu vanosvika zviuru 904,001. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nhasi, izvo zvinozivisa tabva pamhepo. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 munyika yose kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira denda recovid-19. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.